Zvinhu zvamira manyamamira nyerongo. Taimbowana magetsi 4 times a week. We are now getting them 2 days in 7 days. Even nezuro ndakabvakachira General Hospital yedu inoseva mashunaland East yese. Vauta hanzi hatina mari yedhiziri yekuti tiise generate. Handizi dhiziri racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe mutheatre musikana operation nekuti hakuna chi hakuna magetsi. Saka zvinhu zvaipa muno marondera. Kana zvaipa marondera zvinoreva kuti mashi East yese zvacho iipira.
Ko zvinhu zvakaita semamochari zvinenge zvichishanda sei kana kusina magetsi?
Mamochari munoziva kuti 3 weeks ago ndakabvunza muparliament kuti nai mamochari toita sei nekuti mamochari macho hamuna chi hamuna magetsi mafiriji. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho vari mamochari vaakutongodziya. Hakusina anonzi mamochari chaiwo maona kwakutongoisawo munhu zvake asi haafrize toisa munhu zvake ozongotorwa chi nehama dzake. Saka zvinhu zvatiomera.
Saka kana auya anouya nguva dzipi chaizvo?
Anouya ana 10 mausiku vanhu vechitarara na5 makiseni odzokera zvakare.
Iyo hurumende iri kuti kudii nenyaya iyi pamunombotaurawo mudare reparamenda?
Hurumende tanzi tichagadzirisa but paikati tichagadzirisa pacho zvatowesa. Because takapuwa inonzi ministerial statement navafortune chasi vaivo minister weenergy vachiti ivo vari kugadzirisa because kwanga kusina mvura yakawanda kukaribhu. Saka vari kugadzirisa mustage 1 but takazonzwa zvakunzi zvinhu zvose zvaawesi. The situation is worse asi haisiri nyaya yemvura iyi yanyaya yekushanga kunyika kwehurumende yedu.